vese vese vanno fare sununguko fasirose vanno fanno pururuza muri ye Africa yakaundwa kuno pautapwa ichato pemberera zvakanyanyisa zvinemsindo nokuti Juneteenth inguva yanechicherechedzwa nevazukuru vedu vana veAfrica vakapambwa vakauya muno muAmerica kuti nyika yose yeAmerica icherechedze rusununguko ruchinhu chakanaka chose.
Tichiona makore avepo nyaya yekupambwa kwevanhu yapera kana slavery yapera, kwozoita zoro rekucherechedza zuva iri nhasi, zvanga zvisina kunge zvanonokwa here izvi, Reverend Wasi?
Chinhu chanchifanwe chakaitwa kare kare, asi sezvo munongoziva kushanduka kwenyika ino, zvinhu zvinotora nguva kuti zvive zvinogadziriswa. Vanga vakapambwa vanga vari kuGalveston havana kukwanisa kuziva kuti vasununguka kwenguva yakareba, vakatozogamuchira shoko June 19. Vamwe vasununguka kare, saka kuti nyika ino zvino ichicherechedza rusununguko chinhu chinokurudzira vose vari mukurwisa kuti pave nerusununguko rwakazara kuvanhu vose.
Takanzwa mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden mushure mekusaina zuva iri kuti rive mutemo vachiti chiitiko chichange chiri munhoroondo upenyu hwavo yakakosha zvakanyanya munhoroondo yekuve mutungamiriri weAmerica, kana kuti one of the greatest honors of his presidents. Zvii zvamungataura?
Ari kuziva kukosha kwenguva iyoyi, nokuti rangarirai nguva yakapedzisira kuti pave panogadziriswa holiday, national holiday, 1983, pavakaita Martin Luther King Jr. National Holiday. Pazvakaitwa izvozvo pange pane makakatwanwa, zvino almost 40 years later pakuitwa National Holiday yeJuneteenth. Chinhu chakakura vaBiden vari kuresaka vachiti vacharangariwa zvakanaka pakuita kuti pave National Holiday yeJuneteenth.